dambudziko ratora Africa, ratora maeconomies in Africa, radonesa maeconomies in Africa, inhau yecorruption. Africa ine tingati potential yekuti maeconomies ayo kana kuti upfumi hwawo husimukire. Bati chirwere chaita kuti zvese izvozvo muchizviroto izvozvo zvisaiteka mutuzi kana zvisauye kumaoko edu inhau yecorruption. Saka vatungamiriri venyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vakaita musoro pamwe chete vakati kwete isusu ngatichitore gore rino rose riite gore rekurwisa uori asi July zuva ranhasi 11 July rive zuva riri specific kana kuti zuva rinonongedzera kucelebratwa kana kupembererwa kwekurwiswa kweuori muAfrica muno.
Inini nesangano renyu muchaita chinyi pazuva ranhasi?
Zuva ranhasi isu tichaita roadshop much peace. Donzo redu riri rekuti tida kudzidzisa vanhu nezvezuva iri uye tida kuti tisimbise kuti vanhu vaone kuti hurumende dzemuAfrica dzinewo yatinoti pachirungu yacommitment mukurwisa uori. Tiri kuda kuti vanhu from the grassroots sinzi tinenge tine radio tichange tine Radio Zimbabwe nhasi tichibroadcasta live kuti munhu ari kuchimanimani, munhu ari kwarusiti, munhu ari kwamutare, munhu ari kuwatsomba, ari kubulawayo, Lupane akwanise kuziya nekucherechedza kuti nhasi 11 July izuva rakakosha. Izuva rekuti umwe naumwe atore chidanho chakakosha chekuti ini handidi kubvisa chiroko muhomwe, ini handidi kurara nemurume wemunhu kuti ndiwane basa, ini handidi kupa mupurisa mari, ini handidi kubhadhara kumaservices akaita sekutora pasipoti ndichiita zvekunzvenga nzvenga kana ndichienda nehweseri. Ndoda kuita zvinhu zvakajeka zvatinoti pachirungu zviri transparent.
Saka pazuva ranhasi munenge muchidei?
Tichabata vanhu vemazera ose, mavhenda vanenge vachitengesa, vechikuru, vechidiki, madzimai vemabhizinesis, nekuti ndo kazhinji vari kunyanya kusangana nedambudziro reuori zvakanyanya. Saka zvatichaita tichange tichiti nemapromotional materials edu tiri ipapo, Radio Zimbabwe ichibroadcasta live tiri ipapo tibvunza namubvunzo kuti marudzi nemarudzi ecorruption ari kuitika muZimbabwe ndeapi, nekuti corruption yacho sometimes yatova tsika yagara muropa ravanhu, yatsika nemararamiro evanhu. Saka havataonise mhosva kuita choko muhomwe, havataonise chinhu chakaipa kuita choko muhomwe. Saka tichapa mukana nhasi uno neroti yatiri kuita kumatch piece kuti munhu umwe namumwe azive kuti uori hwakaitira chii uye ndohwadzikisira budiriro yenyika ino.